manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumi guru 9 2018. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inoziya mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi MDC ichikurudzira kuti nyika ishandise mari yekusouth Africa kwete bond note. ZCTU inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechina zvisinei nekuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vovharirwa mvura nekanzuru yeHarare nepamusana pekukundikana kubhadhara zvikwerete kukanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yatanga kuzeya kuoma kwaita zvinhu munyika bato guru rinopikisa reMDC richiti nyika haifanirwe kushandisa mabond note asi kuti ishandise mari yekusouth Africa senzira yekugadzirisa upfumi hwenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yakwidzwa mudare renational assembly nemunyori anoona nezvenyaya dzeupfumi muMDC zvakare vachimirira Hatfield mudare iri. Dr Tapio Mashakada avo vati upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye zviri kukonzerwa nekuti hurumende iripo haina kana zano rekuti yogadzirisa dambudziko iri sei. Vati kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi kuri kukonzerwa nemaitiro ehurumende akaita sekuramba ichishandisa mabond note kukwereta mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe zviri kunze kwemutemo, kushandisa mari zvisina mwero pamwe nekusava nemitemo yakanaka yekukwezva vemabhizimisi kuti vazosime mari dzavo munyika. Vamashakada vati zvitevera kukwira nekushayikwa kwave kuitwa zviri munyika nekuda kwekusagutsikana kweveruzhinji nemabhizimisi nemari iri kushandiswa pari zvino, hurumende inofanira kurasa mabond yotanga kushandisa mari yekusouth Africa sezvo iriyo nyika inoita bhizimisi neZimbabwe zvakanyanya.
Join in the Randmantar area and I will explain detail on the alternatives. It requires a policy decision.
Kushandisa maranzi achisichinhu chinoda mari, asi zvinongoda kuti hurumende itore matanho chete. Kurega kukwereta kuRBZ hazvidi mari, asi zvinongoda kutora danho chete.
Vati izvi zvinoita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi nechimbi chimbi nyika ichitora mamwe matanho akawanda ekugadzirisa upfumi. Vati panofanira kuva nemutemo wekukwezva vemabhizimisi pamwe negwara rekuti nyika yogadzirisa nyaya yezvikwereti sei kuitira kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwemari nezvikwereti zvekusimudzira upfumi hwayo. Vati havabvumirani nemaonero agavhuna webhanga guru Dr John Mangudla negurukota rezvemari vamutuli Ncube ekuti upfumi hwave kutanga kusimuka zvekare. Vakurudzira nengo dzeparamende kuti dzimise hurumende kuramba ichikwereta kubva kuRBZ nemamwe masangano zviri kunze kwemutemo vachiti inofanira kupiwa mvumo yekuita izvi isati yakwereta. Vachitsigira nyaya iyi mumiriri weHarare East zvakare vari mutevedzeri wasachigaro muMDC vatenda ibiti vati hurumende inofanira kuzvidzora pamashandisiro ainoita mari uye inofanira kubuda pachena kuti mari chaiyo iri kushanda munyika ndeipi. Vati vanobvumirana vamashakada kuti nyika ngaishandise maranzi. Vatiwo veruzhinji vanoda kuvimbiswa kuti mari dzavo dziri mumabhanga dzakachengetedzeka uye hadzizonyangarike sezvakaita muna 2007 na 2008.
We must protect the balances of people that are in bank accounts right now. So the measure announced, Madam Speaker,
Tinofanira kuchengetedza mari yevanhu iri mumabhangi. Matano akatorwa nehurumende pakutanga kwemwedzi uno anoita kuti vanhu vatye kuti mari dzavo dzishaya simba. Hatingaregi izvi zvichiitika zvekare.
Vabiti vatiwo zvese zviri kuitika zvine chekuita nenyaya dzesarudzo, vachiti kunyange ZANU PF yakabira sarudzo yave kutadza kuita chikiribidi chayo mukugadzirisa upfumi. Muumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati zviri pachena kuti pane vanhu vari kuda kuona vanhu vachitambura, uye vanhu ivava ndivo vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyika muno vanoda kutonga nyika inei nokushapa kwevanhu nenzara dzinoenda dzichiitika nevanhu nekukwidza mutengo kuitira kuti hurumende iripo ibve yanzwi haigoni zvichiitwa nemo nevanhu vakaryiwa maelection.
Kubvira zvakaparwa urongwa hwemashandisirwo emari hwemonetary policy navamangudya pamwe nekuturwa kwemimwe mitero mitsva navanwe vesvondo rapfuura, mitengo yezvinhu iri kukwira kaviri kana katatu pazuva sezvaiitika muna 2008, uye zvimwe zvinhu zvave kutoshayikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU razivisa kuti richaratidzira munyika yose nemusi wechina, richiti harisi kufara nematanho akaziviswa nehurumende ekukwidza mutero zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi mapurisa anonzi arambidza sangano revashandi iri kuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiri weZCTU vapita Mutasa vati kuratidzira uku kuchaitwa munzvimbo dzakawanda munyika, ZCTU kwaine mahofisi mumatunhu akasiyana-siyana. Vamutasa vati vashandi vazhinji munyika vave kuomerwa neupenyu zvitevera kukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende, izvo zvave kusungira munhu wese kuti abatirwe masendi maviri padhora rega rega kubva pamari inoita madhora gumi zvichikwira.
Tatumwa nenzara mumisha mese mazara nzara. Vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, vana vashayirwa kutengerwa zvekuenda nazvo kuzvikoro. Mazepe chaiwa akudhura kuita 25-30 cents, mafrizita akuita 30 cents 40 cents. Ukatoona munhu akabata mazepe kana mafrizi tototi zvayombozha. So zvakaitwa nehurumende kuburikidza nereserve bank neministry of finance zvekutara zvisungo zveupfumi hwenyika, vasina kutaura navamwe, vachitara zvisungo zvinokanganisa mabhizimisi, zvinokanganisa vashandi, zvinokanganisa mitengo, kugadzikana kwemitengo muzvitoro. Ndo zvaita kuti suno kumanikidzika kwaita vashandi. Vashandi vati boka rao ZCTU titungamirirei, tiratidzire, titaurire hurumende kuti zvinhu zvingazvibviswe nokukurumidza. Tigare pasi vehurumende, vemabhizimisi, vashandi nemamwe mapoka ese anomirira vakaremara, anomirira vechidiki, anomirira madzimai. Tigare pasi tiongorore kuti zvakanakira nyika neupfumi hwayo ndezvipi.
Vamutasa vati kana hurumende ikasava pamhinduro inofadza, vachakonzeresa kuti pashaye chinofamba munyika.
Hurumende ikasaterera, tichairakidza kuti vagari vemunyika vanaro simba, uye mutemo webumbiro remutemo reconstitution rinotendera vagari vemunyika kuti kana vasingafari zvinhu zvese zvimire. Saka apa tirikumboita kwezuva rimwe chete, asi hurumende ikasaterera tichavhara nyika nekuvhara makambani, tongogara toona kuti vanotonga chii uye vanotungamira chii.
Asi mutauriri wemapurisa vapounyati vaburitsa mashoko ekuti kuratidzira kweZCTU uku hakusi kuzobvumirwa sezvo chirwere chekorera chichakadzika midzi muHarare sezviri kutaurwa nebazi rezveutano. Asi vamutasa vati masangano akaita seravo hasungirwe kutsvaga mvumo yekuratidzira pasi pemutemo, vachiti kuratidzira uku kuchaenderera mberi. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rati riri kutsigira urongwa hweZCTU hwekuratidzira uhu. Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vati bato ravo riri kushushikanawo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Tinotsigira zvikuru zviri kutaurwa neZCTU zvekuti vanhu varatidzire nenyaya yokuti zvinhu zvaaioma munyika munomu. Chatiri kuona ndechekuti hurumende haisi kuita zvayakataura kuti inoita zvokugadzirisa upfumi. Tiri kuona kuti mari yenyika yashata, mari yenyika haichawanikwe, uyezve zvinhu mumastore hazvichawanikwe zvakare. Tadzoka musituation ya 2008.
Mutungamiriri wesangano revechidiki vasina mabasa reZimbabwe Organization of Unemployed Youth vaOnias Meza vati vasingashandi vave kunyanya kuomerwa neupenyu zvichitevera kukwira kwaita mitengo yezvinhu, vachiti vachapindawo mumigwagwa nechina.
Sachigaro wevechidiki vasina mabasa, Unemployed Youth Organization of Zimbabwe, tiri kutonoratidzira pamwe chete neveZCTU nekuti zviri kuitika izvizvi hatina mabasa, tobirwa futi tumari twatonge tichitsanza nzira kuwana, hatina chatanacho. Saka kana dai zvaitoitaka taigonotoratidzira tichikwanisa kana kutonovata kana mumastreets, nekuti zvava kuitika zvacho zvauda kuti vanhu ava vaende. Vakati varikuda kubvisa vamugabe kuti vatinakise zvinhu, vakabira vachamisa maelection, asi zvinhu zvacho zvava kutoita wese. Sadai zvaibvira ka veZCTU tinavo, ende tichakwanisa kutovata kana mumastreets kusvikira zvinhu zvatiri kuda zvaitwa nechihurumende chiri kubira vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, kutinzwe pamire hurumende nezvekuratidzira kuri kurongwa neZCTU. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vati tigovabata parunhare sezvo vanga vachiti vari mumusangano, asi pataenda pamhepo vanga vasisadai renhare mbozha yavo. Zvichakadai, mashoko aburitswa nebepa nhau reNews Day anoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira veruzhinji kuti vambotiwirira nekuoma kuri kuita zvinhu munyika, vachiti zvinhu zvese zvichanaka mukufamba kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nekuwedzerwa kwakaitwa nekanzuro yeguta ravo kuvharwa kwemvura kune vane zvikwereti kukanzuro yeHarare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba, vanoti danho rekuvhara mvura riri kutorwa nekanzuro yeHarare rinoisa vagari munjodzi huru kwazvo pachitariswa matambudziko anosanganisira chirwere chekorera, icho chisati chakwanisa kumiswa zvachose muguta iri. Vashumba vanoti dambudziko rekuvharwa kwemvura vari kunyanya kurinzwa mumisha inosanganisira Budiriro, uko kwakatangira chirwere chekorera, Glenora nekuwadzana. Mwedzi wapera, dare repamusorosoro reSupreme Court rakapa mutongo wekuti makanzuru anokwanisa kuvhara mvura achivharira vagari vanenge vaine zvikwerete zvichienderana nemitemo yemaguta aya. Izvo zvinotevera nyaya yakanga yakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nemumwe mugari aipikisa danho rekuvharwa kwemvura. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe pamire kanzuro panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navashumba.
Vagari vazhinji vari kuti pamaripoti ekuti kunzvimbo dzavo vari kusangana nemawatercuts kuti vanenge vachinzi vane zvikwereti zvakakura. Apa tiri pakati pekuti kanzuru ine program yekuti iri kuita 50% rate discount kune vanenge vaine zvikwereti, zvichireva kuti mukana wevanhu wekuti vanogona kudhira nyaya dzezvikwereti zvavo. Apa tiri panguva zvakare yekuti nyika iri kuchema nekorera yakatangira munzvimbo yeGlenview nekuBudiriro. Saka kana mvura ichinge ichinzi mvura yavharwa, at the same time mvura yacho hakuna, at the same time tine cholera outbreak, reality ndeyekungoti vagari vanenge vaakutarisana nedambudziko guru.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyosangana nedambudziko iri rekuvharwa mvura, vashumba?
Izvi tiri kunyanya zvipo kunzvimbo dzakaita sana kuwadzana, nzvimbo dzakaita sana Glenora. Glenora mune vagari vazhinji pari zvino vakatorerwa mapombi emvura zvekuti awana mvura kwenguva yakareba. Saka isusu tichiri pakati pekurwisana nedambudziko rekorera, tinoona iri nyaya yakatiomei, inoda kutarisiswa, inoda kugadziriswa nekuchimbidza.
Iyo vekanzuru vari kuti zvikonzero zvavo ndezvipi, tichitarisawo kuti ndo vari pamberi mukurwisanawo nechirwere chekorera?
Isusu dambudziko redu zhinji ratiri kuona nderekuti kukanzuru kune malevels mairi edecision making. Kune level remapolicy makers anove macounselors akasarudzwa nevagari, kwozoita level remabureaucrats vanove washandi vemukanzuru. Awa ndo vari kunyanya kubudisa mashoko ekuti vanhu vanofanirwa kumanikidzirwa kuti vabhadhare. Kunyange vasina mari, kunyange kusina mari yacho, vanofanirwa kubhadhara. Asi kana papa kugadzirwa kwemabhajeti, tinoona kuti vagari vanosiyiwa kunze kwekugadzirwa kwebhajeti. Zvinoreva kuti bhajeti rinozobudapo nemaretsi anotaurwa nekanzuro anenge ari maretsi ari pamusoro-soro asingagonekwi kubhadharwa nemugari. Saka mugari uya akazotadza kubhadhara kuya, ivo vaakushandisa mutemo kuti vanoti tinoda kukuvharira mvura. Asi izvi tiri kuona kuti zviri kuenderera mberi nekuexposa utano hwevagari nekutora kodzero dzavo pasina kudziremekedza.
Asika vashumba, pane mutongo wedare repamusoro-soro uri kuti hapana chakaipa kuti makanzuro anga achivhara mvura kune vane zvikwereti.
Isusu sesangano revagari tichiri kuongorora kunyatsotinzwisise Supreme Court ruling. Saka isu sesangano patiri kupedza kuongorora nyaya iyi, tichange tichichihwa gwara rekufamba naro nalegal advisor wedu kuti totora danho ripi.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vari kusiya basa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita musangano naamai Haley nhasi mangwanani kumuzinda wavo White House uko vazivisa kuti amai Haley vari kusiya basa mukupera kwegore rino. Asi vaTrump vati vanotarisira kuti vachadzoka muhurumende yavo vachiita basa rakasiyana neravanga vachiita. VaMaurice Kamto vanoti vakunda musarudzo dzemuCameroon zvisinei kuti hurumende iri kurambidza kuburiswa kwezvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo. Mumwe mutewedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Mohadi vaudza vatori venhau kuti vachatorera maresinesi makambani ose ari kuti anoda mari yekuAmerica kana achitengesa zvinhu. VaMohadi vataura mashoko aya kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare. Zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu, mari ichishayikwa uye mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamuramba mhuru. Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka, hurumende inoti inokwanisa kugadzirisa matambudziko aya ikambopiwa nguva kunyange pachave nemarwadzo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanda vaningi Nick Mangwana vaudza bepanhau reHerald kuti kushomeka kwezvinhu kuri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu vari kungotya kuti zvingangoshomeke, nekudaro vari kutenga zvakawandisa zvopa kuti zvinhu zvishomeke. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo vachaderedza uwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mamwe makambani atanga kumbovhara nenyaya yekuti anoti ari kumanikidzwa kutengesa zvinhu nemabond notes kana maRTGS kana kuti makadhi ekumabhengi zvichinzi akaenzana nedhora rekuAmerica. Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti zvinhu zvanga zvakamira sei pamusika.
Pano organization inopublisha inonzi Zimbola Index inotracker premium pamisika mitema pablack market iri kutiragidzawo zvakara kuti nhasi rate rari pa250%. Saka muri kuona kuti black market premium iri kuamba ichingowidena, and zviri kuaffecta confidence muekonomy. Nekuti black market premium yakaita widen, pane yatinoti muekonomics rational expectations inounzwa, yekuti vanhu vanotarisira kuti mitengo yezvinhu ichakwira. Ndosaka muri kuonawo zvakare pane panic buying yanga ichiitika mumazuva apfuura.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekambani yePickford Management ine mabhizimisi munyika dzakawanda dzekuchamhembe kweAfrica, vaAlbert Mandizvidza.
MuZimbabwe mune nyaya dzakati wandei dziri kukonzera kuti vanhu vatambure nenyaya dzehupfumi, asi nyaya yekutangomesa pari zvino inyaya yekushayikwa kwemari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muAmerica muzvinafundo Steve Hanke vanoti mitero yekubatira vanhu masendi maviri padhora roga roga iri kuda kudzikwa navaNcube munengedzo wekuti hurumende yeZimbabwe yakundikana kugadzirisa zvinhu, sezvo izvi zvichitonyanya kukonzera matambudziko nekusagadzikana mune vemabhizimisi. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotenderanawo nemaonero aya.
Saka isusu kuti tiparure rimwe danho rekuunza additional taxes on an already overburdened public and an already overburdened business, andione sedanho rakanaka iroro.
Panyaya yavaNcube yekuda kuderedza uwandu hwevashandi vehurumende, Dr. Chitambara vanoti panoda kunyatsodzamiswa pfungwa.
Panofanira kuitwa tsvagiridzo yekuona kuti the right size yepublic service yedu yakamira sei, tichienzanisawo nepopulation atinayo uye nesize yeekonomi yedu. But makatarisa mamwe masectors epublic service akaita sana health, kunotoda more health workers, nekuti staff establishment yatiri kushandisa senyika establishment yakaunzwa kuma1980s. Even makaona World Health Organization wakambozvitaura izvo vakati my health workers to population muZimbabwe there are at about 14 per 10,000. Normally nyika dzimwe dziri kusimukira dzino average between 30 and 40 per 10,000. Saka Zimbabwe titori pasi. But opana mamwe masectors anogona kureduswa vashandi vehurumende. For example, takatarisa nyaya yemilitary sector, but it's a bit politically sensitive kuti minista wataure kuti takurijusa maybe mapurisa nemasoja nemilitary sector yedu.
Asi nyanzvi munyaya dzebudiriro vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxo Saungweme vanoti zvinogona kushanda kana zvikaitwa nemazvo kunyange hazvo uri mutoro chaiwo.
Takatotanga kurasika formula yacho patakaita maministri vakawanda. Tine over 30 maminista ukawedzera maprovincial ministers necheche. Ndopa takarasika taiota takatanga takaisa cabinet stick tainyatsoziva kuti government expenditure ichasvika. But zvakutoona namuturi zvekuti vachada kurijusa size civil service zvinogona kushanda asi zvese zvinoda political will.
Zvino zvinonzi zviri kushayikwa munyika muzvitoro zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa nekufambisa dzimotokari, shuga, mazowe nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yachika nguye kuti timbotarisa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukureita ngatiri kutarisa zviri kutaurwa nava Nelson Chamisa, mutungamiri webato reMDC, panyaya yekuti vawanikwe ivo vachipinda muhurumende yemubatanidzwa nava Emmerson Mnangagwa veZANU PF.
Well, let me state categorically, definitively and authoritatively that have not had any discussion, any contact with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Kutaurirana hatityi, isu hatina dambudziko nenhaurirano, asi chinhu chatisingadi kuti tiite inyaya yekuti titeheri sadza mutekwe teera tosisana kunonyudza iwe uchiri chemba kuti unenge uri ngwena yajaira kugara murwizi, inini uchizvati ndikanoda kunopinda murwizi makomo ndokona kunetseka kushambira wonondipa zvikapu ndoonekwa dumbu ratishaku kuzvimba vandati angarara pamusoro pemvura hatidi indinoti handiwo paruware pandine ndakajairira ndopandajairira nokudo kune vanhu toona kuti zvinhu zvinoda kugadzikwa munyika ndezvipi.
Muri kutaura naSicilius Tengeza ndiri kuCape Town. Airi mudariro iri kutoshunguruza vakoma nekuti izvezvi zvimakwiri ari kuita zviri kumusha isisi totori kunze kwenyika tiri kudya tichidzuka sevabereki nevana vari mukati menyika yeZimbabwe. Tiri kuitika nechekuti ivo mutungamiriri wedu wenyika vanongoita chimbimbindoga chavo vega, chimbimbindoga ndechavanacho. Sekutaura kwavo pavakatanga kuiswa papozisheni yeupurezidendi evakafolowa kumashoko ava vaitaura manje vakangotaura savana kuzozadzisa zvido zvevanhu. Kana vanga vari munhu akuona kuti zvinhu zvamukundawo vanotaurirana kutamisa ite Zimbabwe nangarope Zimbabwe ngavataurirane. Kana vataurirane vanhu vounoti vofowadi ngenyika varekuparaana tineka makakatano kana vatingofa.
Hur Bedbridge hakuna kutombonaga even dream TF iri kubva kusena nanakandanga tiri kupusha cube hapana kana bedroom iri mu Bedbridge wanawa zvino havazvigone zvavaregei ivone zvakubira pacho kuti wanawa vakabirira maelection right now hapana kubatana kwavanga dividend dii cause ivo vanhu vakahwina uyo akafeira saka ino government yechiofficial vakahwina mumashopi mashopo ndikangoti mashopi ete haari kutambira pabod vatoramba kuti hatitambira anokodzere kutambira achona akaritana spa nana Richard Bahosi akatovhara vakatovhara kaita mapepa nekuti close for stock take but hapana munhu anenge arimo saka stock take ndohwanani pasina munhu aripo.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe.
Muchirongwa cheThe Connection nasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vechidiki vanoda kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rinouya. Kunyoresa uku kuri kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Paramende inoziya mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, bato reMDC richikurudzira kuti nyika ishandise mari yekusouth Africa kwete kushandisa bond note. Sangano revashandi reZCTU rinoti riri kuenderera mberi nekuratidzira kwaro nemusi wechina, zvisinei kuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vovharirwa mvura nekanzuru yeHarare nepamusana pekukundikana kubhadhara zvikwereti zvavo kukanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai nhau na6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.